mumagwara emhosva aonekwa nestudio 7 vacharumbira vari kupomerwa mhosva yekumbonyikidza mudzimai uyu kana kuti indecent assault sezviri mutemo wecriminal law codification and reform act. Mumashoko ake kumapurisa paida moyo mujaya anoti akabatwa zvisina kunaka pane imwe hotera kuHarare pamwe nemotokari vari munzira yekuenda kumazowe musi wa31 kurume pamwe nemusi wa2 mwedzi uno. Nyaya iyi yakamhanara kumapurisa ekumasvingo central musi wemugovera uye mudzimai uyu anoti vacharumbi vakashandisa chisimba kumubata panhengo dzakavanzika pamwe nekumutsvoda mushure mekumudaidza kuhotera kwavaigara vachiita basa reparamende. Vatamuka majaya baba vapaida mwoyo vanoti ichokwadi kuti mwana wavo akamhanara nyaya iyi kumapurisa nemurume wake.
Iye faida ndiye wakaenda kunoita ripoti ega nemurume wake, you know what I mean? Yes. Isusu as a family takazvinzwa and we were devastated. Up to now we just can't believe kuti our own leader, the chief of chiefs, the chief of the president, the president of the chief's council, the current chairman way up would do such a thing. You know that
vamajaya vanoti vanga vasingafungi kuti munhu weukama aizvinzwa sepamusoro savacharumbira angaite zvaari kupomerwa.
When I heard it for the first time, I couldn't sleep. I couldn't eat for the whole day, almost two nights in the Singalati. You know what I mean? How could a leader do such a thing?
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti mutemo uchatevedzerwa pasingatarisiro kuti wabuda mumba maani. Ishe Charumbira ndivo mutungamiri wedare remadzishe munyika uye vari mukuru wedare repan african parliament. Studio 7 yava nemazuva ichiedza kutaura navacharumbira utinzwe divi ravo asi vange vasingadayiri nhare mbozha yavo. Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vakabatikana negadziriro dzezuva rekupemberera kusununguka kwenyika.
Do you mind phoning me on Wednesday? Currently committed nenyaya dzema independence duties dzari kuitwa kumount dari independence duties.
Mambo Charumbira vanga vasingadairi mubvunzo kana nhare mbozha yestudio 7 kubva pavakatanga kupfunzwa nezvenyaya iyi nezuro. Vanorwira kodzero dzemadzimai musangano remasvingo women's forum amai sungano zvarebwana zvevati kana nyaya iyi iri yechokwadi inofanira kuferefetwa nemapurisa pasina kutora divi.
Uye chinhu chatotikatyamadza samadzimai kuti mambo vanopinzwa mpinda munyaya dzamakunakuna ndivo vanhu vanofanira kunge vachitodzitonga nyaya idzi. Makunakuna chinhu chinotongwa namadzimambo. Zvino kana mambo votanga nyaya yemakunakuna tototya. Saka tinotarisira kuti mutemo uchaita sezvazviri, pasina fear, pasina favor, pasina chii. Takaitarisa namaziso matsvuku todoona kuti nyaya iyi ichabatwa sei.
Izvi zvatsinirwawo nevanoona nezvematongero enyika vakazvimiririra vaarchibald Madhidha.
Izvi zvinotishungurudza nokuda kwekuti chinhu chekutanga ava vava vashe ndivo mukuru wemadzishe ose munyika. Saka tinonge tichitarisira kuti ndivo vanhu vanofanirwa vange vachikurudzira hunhu hwakaita zvakanaka. Ndivo vanofanirwa kunge vari pamberi pekukurudzira kodzero dzemadzimai.
Mumwe mukuru wemapurisa mumasvingo asina kuda kudomwa zita rake ati Ishe Charumbira vasati vasungwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa uye yadzoserwa kuHarare kwayakaitikira. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.